A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington, October the 10th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the continued decline of the economy at a time when food prices are continuing to rise but salaries remaining stagnant. We'll also be looking at the continued doctors' strike, where doctors from government hospitals have downed their tools, complaining of low salaries.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 909 kilohertz medium wave also, and 1525 kilohertz. It goes out to you every day, Monday through Friday at 8 p.m.
And don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, as we are now live streaming, joining the conversation right now.
And for those who are just joining us, would like to welcome you. The situation in government hospitals continue to decline, with patients receiving limited treatment as government doctors have continued their work stoppage, demanding higher wages, saying they can no longer afford to travel to work as the economy continues to decline.
Today, MDC leader Nelson Chamisa visited Harare and Parirenyatwa Hospital to assess the situation on the ground and noted it was dire. Let's listen to what he had to say.
We've just started with this Harare Hospital. The situation is very dire, but we are going to be giving an assessment because we are yet to tour the other areas. As you can see, other wards have actually been literally closed down because of the dire situation. And people are not coming because they realize that they are not getting the relief and the medication and even the attention. So, yes, we are still assessing, but it's not a good situation at all.
That was MTC leader Nelson Chamisa in Harare.
And today, a judgment was reserved in the case where the Zimbabwe Hospital Doctors Association was taken to labor court by the government for their industrial action. Let's hear what the association's lawyer, Doug Coulthard, said on the issue.
So that essentially is what we were arguing. The state was arguing that no, it's a strike and it's an unlawful strike. There was also some argument on whether some legal argument around whether the Labor Act applies. So all of these issues have now been placed before the court. The court has not yet made a decision. As you heard, the judges said that judgment is reserved, which basically just means that they will take some time to deliberate on the submissions made to them. But the judges indicated that given the gravity of this matter, judgment should be handed down soon. So we now await a ruling from the court.
That there was the Hospital Doctors Association lawyer, Doug Coulthard, in Harare.
Meanwhile, President Emmerson Mnangagwa is in Paris, France, attending a health conference. The First Lady Auxilia Mnangagwa today met female ex-combatants and widows of the ex-combatants in Bulawayo to discuss about challenges they are facing.
And in Zimbabwe, we see today joined the world for World Mental Health Day at a time when mental health issues and suicide are said to be on the rise due to the declining economy. We will be discussing this in future programs, as well as breast cancer, which is commemorated this month. So please, if you have any stories that you'd like to talk about regarding mental health issues and breast cancer, this is your platform. Let us know. What are your views on the issue? Star.
Yebo ke kulabo abasanda ukusixhasa lamuhla ke sicubungula udaba lokubhidlika komnotho welizwe ngesikhathi intengo yempahla ezitolo iqonga mihla ngamalanga njalo iningi lithi ikhuphuka mahlayana okwenza ukuthi lingenelisi ukuthenga okumqoka elikudingayo empilweni insuku zonke. Sibonile ukuthi intengo yempupho ikhwelile, intengo yamafutha ukupheka, ichukela, wonke nje abantu bathi lamabhasi, lemchova, akusagadeyi. Ithi ikhwela nje intengo yempahla kunjalo, imholo kulaba abasebenzayo, ilokhu imile mpo, yona ingakhuphuki. Okwenza kube nzima ukuthi abantu benelise ukuthenga abakudingayo. Lalabo phela abazisebenzayo bathi abantu ababuyi ukuzothenga kakhulu impahla zabo. Ngakho ke lokho kuthiwa yi-profit, kunzima ukuthi uthole inzuzo. Njengoba sifona nje ukuthi abantu abaningi bathengisa ama-airtime, abanye bathengisa lani lani impahla ezitshiyeneyo. Kodwa ke yikho ke sigxile ngakho namhlanje ukuthi sikhangela nje konke okuhluphayo elizweni ngesikhathi ke odokotela bekhalale umsebenzi. Siyabona ukuthi odokotela ngempela sokuze kwedlule inyanga belokhu bekhalele umsebenzi besithi bafuna ukwengezelelwa iholo. Njalo lezinye inhlanganiso lazo zitshengisela ukuthi mhlawumbe zingakhalala iholo. Sibonile le nhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni AIRTUZ sithi laye ngomvulo labo baza lahla ke izikhali baqalise ukukhalala umsebenzi. Kukanti ezababalisi ke izimtha layo ithi hayi ifuna ukukhulumisana lohulumende kumtshela ukuthi abesenelisi ukuthi baye ezikolo ngemali abayiholayo. Laba ke sikhulume labo bathi ayisikho ukuthi bakhalala umsebenzi njalo, bavele abesenelisi ukuthi baye ezikolo bayifundisa. Nanku labo dokotela bathi abasenelisi ukuthi bayisebenza bekhululekile ngoba imali ingeneli, baya bengadlanga, bengenelisi lokunakekela imuli zabo. Ngakho ke sicela usitshayele ucingo usitshele ukuthi uthini ngalolu daba, usinike owakho umbono. Ubone ngani kuyini ngabe kuyenziwa, uphila njani lapho khona, kuyini inkokheli zesigabeni sakho ezikwenzayo ngodaba olukhona. Lokhu bekhona yini abaholisa abantu ukudla ezigabeni, abaswelayo, abagugileyo, intandane, kuhamba njani? Usitshayeleke ucingo siza kutshayela njalo lathi sixoxe lawe, kumbe utshiye umbiko wakho khonapha nxa usilandela kukhasi lethu leFacebook, sizawubala emoyeni.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nhasi pachirongwa chedu cheWomen's Roundtable tine Gango. Tichange tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvino munyika pari zvino apo vazhinji nyanya madzimai vari kuchema chema vachiti ivo mitengo yezvekudya iri kuramba ichikwira. Kune rimwe divi vana chiremba taona isu nhasi vari kuramba vachienderera mberi nekuratidzira vachitiwo havasi kufara nemuhoro wavari kupiwa. Uyezve taona isu gweta ravana chiremba vadakotad vachitaura ivo kuti pari zvino nhengo dzavo dzeZimbabwe Doctors Association dzicharamba dziri kuratidzira kusvika panyatsoyananiswa kuti zviri kumbofamba sei. Taona zvakare mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachienda kunoshanyira nzvimbo yeHarare Hospital neParirenyatwa Hospital vachinoona ivo mamiriro akaita zvinhu kunzvimbo idzi. Regai timbonzwa mazwi avataura mushure mekunge vasvika ikoko kuzvipatsara izvozvi zveHarare Hospital neParirenyatwa Hospital kwavanga vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Uyezve taona isu vamwewo vanga vari ikoko varwere vachitaurawo maonero avo ezviri kuitika ikoko. Regai tinzwe kuti vatichi.
Handina kuona hangu paine chakaipa pane zvaitwa navachamisa kuti vanopinda zvavachishanyira varwere vaida kuongorora maitiro ari kuitwa muzvipatara sezvo vana chiremba vari pamastrike. Nekuti nguva zhinji tinoona vanhu vachipinda nguva nenguva vachishanyira varwere vavo, nyange vemachechi tongoona vachipinda vachinamatira varwere. Saka pachazonyatsochinja handina kuchiona kuti chii.
Apo tiri kunzwa isu kubva kune mumwe murwere anga ari kutaura iye kuti haana kuona chakaipa nekuti vachamisa vawanikwe ivo vachienda kunoshanya. Asi regai tinzwe kuti vachamisa vati chii pavasvika ikoko kuchipatara cheHarare Hospital nekuParirenyatwa.
We've just started with this another hospital. The situation is very dire, but we are going to be giving an assessment because we are yet to tour the other areas. As you can see, other wards have actually been literally closed down because of the dire situation. And people are not coming because they realize that they are not getting the relief and the medication and even the attention. So, yes, we are still assessing, but it's not a good situation at all.
Aiwa apo tiri kunzwa isu mutungamiri webato MDC Vanelson Chamisa vachitaura ivo kuti zvino hazvina kumira zvakanaka muzvipatara mavashanya nasona vachienda kuchipatara cheHarare Hospital tikaona zvakare vachienda kuparirenyatwa kune rimwe divi mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vanga vari kubulawayo uko vawanikwa ivo vachisangana nemadzimai vaimbova varwiri vehondo yerusununguko uyezve kune avo chirikadzi dzevarume vairwawo muhondo yerusununguko taona vachitaura ivo pachiitiko ichochi vachiti madzimai vanofanira kubatana vachiita ivo mabasa emaoko asi tikaona zvakare vaimbova varwiri verusununguko vechidzimai vachichema-chema kuti zvimwe hazvisi kusvika kwavari ikoko kubulawayo nedzimwewo nzvimbo vanongonzwa nezvazvo mamwe maprogiramu asi haasi kusvika kwaari asi regai tinzwe kuti amai Auxilia Mnangagwa vati chii
tiri kuchema nenyaya yemasanctions dzabviswe munyika yepenyu tigotenda zvakare sadic yakadai kumira nesu kuti masanctions aover 20 years achitambudza munyika yedu anga achibviswa mukanyika kadiki diki kekwedu kana kuti zimbabwe naizvozvo ndokurudzira kuti vasikana ngatibudei neuwandu hwedu nokuti nhamo yacho iri kunyanya kurova isusu navana saka naizvozvo tinobuda tose hazvinei kuti unoenda chechipi hazvinei kuti uri webato ripi asi dambudziko rakawira nyika yedu kareko zvino zvandavika nhasi zvizhinji ndezvekuti vasikana vandanga
aiwa apo tanga tiri kuona amai Auxilia Mnangagwa vanga vari kutaura ivo vari kubulawayo asi regai tinzwe mazwi avataura pamusangano wanhasi vachitaura ivo pamusoro pezviurongwa hwavari kuti ivo unofanira kuitwa nemadzimai kuitira kuti vawane pundutso panguva iyo zvinhu zvakaoma munyika regai timboverenga zvamuri kunyora ipo pano tina Paula Chimwanda ari kuti hai tongai mpunga ari kuti ari pano Sibanda Stole ari pano tina Simeon Banda ari pano tina Gabriel Machinga ari pano anzi I'm watching you ndiri kuno kumpumalanga kune avo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tine gango tiri kutarira isu zviri kuitika munyika pari zvino apo tiri kuona kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uyezve kune rimwe divi vana chiremba vati ivo vari kuramba vachienderera mberi nekuratidzira sezvo vasiri kufara pamusoro pemuhoro wavo wavanoti uri pasi uri kutovatadzisa kuti vaende ivo kuenda kumabasa saka ndozvatiri kutarisa uyezve takatarisira isu kunge tiina amai Linette Karenye ndiri kutonzwa kuti tinavo ndivo mutevedzeri mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanga vari ivo vachienda kunoshanya kunzvimbo yeHarare Hospital neparirenyatwa tinokuchingamidzai nemufaro amai Karenye aiwa tinofara mungatitsananguro here nechirongwa chamamuinacho nhasi maenda kupi nekupi uye maona kwakamira sei
nhasi kutone kuparire nyatwa president vedu advocate Nelson Chamisa vawana zvavaona zvakanaka kuti vamboenda vanoona state yemahospital vedu vari kurapwa zvakanaka here uyewo zvii zviri kudiwa muzvipatara so sapresident vevanhu vakwanisa kuenda tikatenderera muzvipatara taona kuti muzvipatara hamuna kumira zvakanaka mavherasi
takanyanyotarira nyanya kumadzimai zvazvakamira sei zvamaona tichisemudzimaiwo zvii zvamungati maona
kumadzimai hakuna kumira zvakanaka mavelasi zvikuru kuru sei kumadzimai aya vari kumirira kuzovari mumalebha nevaya vane vana vanorwara taona kuti madzimai mazhinji vaakuenda kunosununguka vamwe vaya vanenge vanzi vari kuenda kusiza. Vamwe vacho vari kuwana machallenges vachitofa, vamwe vari kuitwa maoperation, vamwe vasati vatoasistwa kuti vaone kuoperatwa. Mimi ya machallenges yemahospitals, number one, muzvipatara madoctors, manurses, pese tiri kuzviona kuti havasi kukwanisa kushanda nekuda kwemari dzavari kupiwa dzisiri kutenga. Mamwewo madzimai vane vana vane maproblems emaheart problems, hakuna mameshins anovabatsira. Madzimai mamwe ane cancer havasi kukwanisa kuafoda kuenda kumakemiotherapy nekuda kwekudhura kwemishonga yacho. Uyewo mishonga mizhinji unangogadzikwa muchipatara asi unonyorerwa prescription. Prescription waenda kufamasi hakuna mishonga, mari iri kudiwa maus dollar uku vanhu vane maRTGs. Saka kumadzimai kuratidza kuti upenyu hwangosara chete kuti kana waenda kuchipatara hauyi uine chivimbo chekudzoka kunze kwokunga uchitoziva kuti kuda ndiri kuenda ndichinofa ndisingadzoki.
Aiwa, mumbobata makadaro amai Linette Karenye, tichadzoka kwamuri, batai makadaro star.
Yebo ke kulabo abasanda ukusixhasa kathesi ke sixoxa ngokoma komnotho welizwe okukhona la kathesi. Abantu abaningi bakhala ngokunengi okubahluphayo, ukudula kwempahla ezitolo, njalo bakhala ngokuthi abasanelisi ukugada amabhasi lokunye besiya emsebenzini. Sinanzelele njalo ukuthi odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi. Kunjalo nje sithanda ukubonga labo abasilandelayo futhi kukhasi lethu leFacebook. UTim Hlabangana uyasibingelela, usikhumbuza umlalazi uMini Noxi. Njalo silombiko ke ovela kwincube Hetman uthi everyone is lost hope in Zimbabwe. No one knows if things will ever change. Even the government has no direction way to. Ye, kodwa siyamuzwa ke uhulumende uthi yena ziningi inhlelo alazo azancedisa ngazo. Njalo uncube Hetman uthi simtshayele ucingo ke kunombolo zakhe lezi lo Mini Noxi. Ye, sizalitshayela ke ucingo lisinike imbiko yenu emoyeni lapha lisitshela ukuthi kuyini okwenzakala ezigabeni zenu.
Kunewo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi, tine gango tukutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika, nyanya kuzvipatara zvehurumende, uko tiri kunzwa kuti vazhinji havasi kukwanisa kunge vachiwana rubatsiro. Uyezve sekunzwa kwataita kubva kuna amai Linette Karenye, vari kutaura ivo kuti ivo nemutungamiri webato ravo reMDC vaNelson Chamisa vashanyira dzimwe nzvimbo Harare Hospital neparirenyatwa. Saka vanga vari kuenderera mberi vachitiudza kuti zvii zvavaona ikoko. Saka kune avo vada kupinda muchirongwa vachitaurawo maonero avo nezvavari kusangana nazvo, nyanya vari kuzvipatara. Nyorai namba dzenyu, makaisa macode numbers enyu tigokufonerai. Amai Karenye, tombodzoka kwamuri. Zvamira zvakadaro, poitwa sei apa? Tinoona kuti imi muri vebato rinopikisa. Pangaitwe sei kuti zvinhu zvigadziriswe imomo muzvipatara?
Muzvipatara chiri kudiwa chandiri kuona marvelous issue yekuti chekutanga the crisis yemuZimbabwe legitimacy. Tese tozviziva kuti takabva kusarudzo tikava nemakakatanwa pasarudzo dzinova dzakaanaundwa. Izvozvo zvega zvinoratidza kuti munyika muno, nyika kuti ive nesanity, ive nerunyararo, ive nedevelopment, ndokunga munyika macho muine good governance. So muonere wangu, there is no good governance at all. The issue of accountability, the issue of transparency, the issue of democracy, the issue of maabuses ari kuitwa vanhu, maabductions, ivayo vanondoratidza ega kuti nyika yedu pachezvayo haikwanisi kuita development kana tichiri pazvinhu izvozvo. So nyika muonere wangu chainoda, inoda mukomberano. Vese vanozviziva kuti advocate Nelson Chamisa is a key player munyika yeZimbabwe kuti vanhu vaite confidence. Even vamwe vese vanoda kuuya kuzoinvesta muno vanoda investor confidence kuti ivo vanhu vange vaine chivimbo chekuti kana tikainvesta muZimbabwe tiri kuinvesta kumanhu vanoziva zvavari kuita. Nekuti tikatarisa machallenges atinawo iko kuzvipatara, hazvirevi kuti hatina dzimwe nyika dzinokwanisa kutibatsira, asi zviito zvatiri kuita isu sevana veZimbabwe iko kuya kwekuti madoctors kana akaratidzira, imi munotokwanisa kukidnapa madoctors acho, manesi zakaragidzira kuti weduwe mari yataakutambira yakukwana mujerikeni 20 liters yefuel haichakwanisi kuti ticha atenge anything kuti aise mumota make. Ticha kana nesi kana doctor all the civil servants vanomukira vachiuya kubasa asi chavari kurira kubasa hapana. Saka kana vari vakuru venyenyika vanozvipitiri vakuru, how do you expect vanhu vako kurarama kana iwe uchimupa salary isingakwanisi kuti amuke achiuya kubasa? Izvozvo zvega zvinoragidza kuti mavhelasi munyika haina runyararo. So chinodiwa ndechekuti dai vamunangagwa neavo vanozvipitiriwa namazvikokota mukutungamira Zimbabwe ngavagare pasi votsvaga a genuine platform, voita adialogue inoita kuti vana vezimbabwe vagarisane pasi, vagara pasi voita make sure kuti vaita aroadmap to a free and fair and credible election. Ishu inoita kuti nyika yedu ive nerunyararo. Totsvaga maeconomic reforms. Zvii zvingadiwa? Ishu haisiri yekupinda mupawa. Ishu iripo ndeyekuti taita here mareforms, mamedia reforms, maeconomic reforms, ekuti kana taizviisa izvozvo hware izvozvo hwavapo, dzimwe nyika dzinoti hamuchaoni Zimbabwe yaakuita zvinhu zvinoti nyika ifambe. Izvozvo ndo zvinoita kuti nyika yedu ione kufamba.
Maybe, Mike Renye, if you can just tell us in English, you visited Harare Hospital and Parerenyatwa Hospital today. What did you see on the ground? You know, we've had a lot of reports coming in, people saying they've been out there but no treatment, you know, with the doctor's continued strike. But what did you see on the ground?
The situation is pathetic, my sister. The situation is pathetic. You think people are getting medicine. You think people are being treated. People are not being treated. The hospitals are only there to house people, just to admit people, but the medication is not there. We visited this unit where people are on oxygen. Most of them have got lung problems. Some have got kidney problems. Some have got heart problems. They continue to stay on life machines. And some of them have got, they stayed there for about 4 months. If they are going to be discharged, there is no electricity at home. There is no generator. And I can testify that one of the elderly who was admitted said, Advocate Nelson Chamisa, I really need help because the issue is if I go home, I'm going to die. I need to buy a machine which will cost me $3,000, which also requires a generator because there is no electricity at home, or which requires a solar. In other words, it clearly tells you that the situation is bad. If somebody is discharged and can't afford to buy that kind of a machine, in other words, we are saying, go and die. The little ones who are also admitted there with their mothers, they are not even getting assistance. Those who are pregnant, they are not even getting assistance. You know, the situation is bad to an extent that we are losing mothers before they give birth. Some of the women are being operated, no medication, no injections, and because of pain, they will end up losing life. So the situation at Parerenyatwa Hospital and the situation at Harare Hospital, truly speaking, we really want these people to take responsibility. I was even saying, yes, we know the first lady is also doing this the visit for the hospitals. Can she visit the Parerenyatwa Hospital and the Harare Hospital? Because I know after visiting, she must go and tell the husband that the situation is pathetic. And I think it's high time now, people, to say we can't do this alone. We also need key players like Advocate Nelson Chamisa. The issue of legitimacy will all even cost us. They must sit down, try to talk to each other with a genuine heart. We must have somebody who is independent. He can't be a player. He can't be a sub at the same time. So we need someone who is neutral from our region, from our friends, so that they can try by all means to put this thing to an end, because people of Zimbabwe are suffering. Without investor confidence, we will continue to suffer. Without investor confidence, the prices of goods will continue to escalate. You know, today you go and buy bread for $7, tomorrow $10. And can you imagine for a rural woman
down there in Cholocho, mm-hmm. in Lupani, in Hot Springs. That woman is expected to feed her family. She wants to pay to buy $10, 10 kg minimum for 60 RTGS. She wants to buy the sugar, the 2 kg sugar for 35 RTGS. That woman is not even getting any salary. Mm-hmm. That woman is a vendor. That woman is sending her children to school. So the situation needs people with their minds of saying, yes, for sure we need power. But power without people doesn't mean anything.
Thank you so much, Mike Karenye. Please stay on the line at Standard Kila. Thank
you for calling. Isiphathamandla sebandla le-MDC wesitshela yena esichazisela ukuthi uhambo lwenziwe ngumongameli we-MDC umkhokheli we-MDC mnumzane esentshamisa ababoneni bathi hayi isimo kasisihle lapho esibhedlela abantu baswela okokusebenzisa abantu bagula umomo mubi ngoba siyabona ukuthi odokotela bakhalale umsebenzi sizwa-ke ukuthi silo mlaleli ecingweni siyakwamukela kuhlela.
Yebo, nginamukela konke nabalaleli abanye kwezinda.
Ye, mbani esikhuluma laye?
Elikhuluma laye uHoward Ncube.
Yebo ke mnumzana Ncube, ungasinika umbono wakho ngalolu daba.
Udaba luzisa ubuhlungu. Ungabe ukuphi kwelizwe, ungabe ungaphi kwendawo, uyazi uma ukhala into unayo kukuzisa ubuhlungu. Into ekuzisa ubuhlungu ngeZimbabwe, Zimbabwe has got all the resources required by any other country in the world, but the management. Engasho ukuthi abaholi, abakhokheli belizwe, ibona abasebeqekele izwe phansi. Ikhona osokubulale osekuthethe ilizwe laba lapha elikhona. Even whoever is sleeping or uyenzani, uyazibuza ukuthi will Zimbabwe be ever like before it was in 1980s? Even ever it was there was a political conflict there between the ZANU and the ZAPU party. Will ever people live that normal life now?
Mm-hmm.
That is the question. If the question comes to everybody, and then we need those two leaders not to make walk the talk. They have to come together in a table and meet the demand of Zimbabwean people. What you need is the demand of the political channels. That is where the problem is, because everyone, even Chinese himself, is only going in Harare Hospital, the only hospital, maybe or in Pilo Hospital, not knowing what's happening in a rural hospital outside about 500 or 600 kilometers away from Harare, not knowing what is happening really there. You see, they're only looking for political grounds in towns. But yeah, what happens to the people who are in rural areas? So that is Zimbabwe needs all of us.
Yeah, we are
so you are in diaspora, you are in Zimbabwe, wherever, in each and every corner, as we are, we have got such a what called a platform, Yonaleka Studio 7, and at the end, but we need as much as we can in Zimbabwe. As one family, what can we do in Zimbabwe? Ngoba nayo the own government sakaphelelwa, akunanento ozama ukuyenza noma umethu uyabamba. Namanje ngibona engathi lana eNyezimbabwe use angazise France. But if ever uyasuka leFrance, bayahlala bemhleka ukuthi ubezodingani. There is nothing. Last month, ubese United Nations there, that will be America. He didn't get anything because they bought him.
Ye ngingenele khonapho kodwa wena uvela kuliphi uvela kusiphi isigaba njalo khona umomo unjani?
Mina ngivela esigabeni saseplant, but eplant I can say ukuthi we suffered long time before, because where I am now I'm in South Africa, and I came in South Africa 8 years ago when Zimbabwe was in stable. There was nothing which was short. I just came on my behalf ukuthi ngangijabulela ukuya eGoli. Ngangijabulela ukuthi kumbe ngifuna umsebenzi. But at now, at this point now, uma kungabe sokukhala omunye osekhaya, kona nokuthi ukukhala mina. Ngoba ngingezwa njalo uma umntanami elele, umntakamakhelwane elele engadlanga mina ngidlile.
Is it easy to help those back home, and what exactly are you helping them with? What are they telling you? Hayi kuzwakele, sibongile kakhulu umbono wakho.
Siyabonga mama.
Yes, that was the listener in South Africa from Plan Prime Show. Mm-hmm. You could hear he was missing both. Mm-hmm. Yeah, he's saying the situation is tough there in Zimbabwe, but he's blaming mostly the government for that. He's saying long back everything was fine. But as we always hear, the government is saying they have some programs in place and they are doing all that they can to make sure the economy recovers.
Let's take a caller. Hello, caller. Hello, Vabanda.
Hey, Magadi.
I what? What did you tell me? I'm in
South Africa, I'm in Johannesburg. Aiwa, ndino chokutanga ndinofara nokupinda muhurongwa hwakadai iyo. Ndinofara chose bhozi ma panguva dzeforo kuroko ndambopota kupinda mukati menhawizi. Asi nekuda nandine chishuviro chaizvo chaizvo kuti dai ndambowanawo kana wani mumiriri wehurumende sezvaitwa navangu navaripo. Ndine mibvunzo miviri kana kuti mitatu yandoda kuvabvunza. Chokutanga urongwa hwavo hwakanaka hwekuti madhaisipora vawanika nekuenda kunovhota vari kunoko.
Okay.
Zvinhu zvakanaka chose zvekuenda kunovhota. Saka mubvunzo wangu uripo kuti sezvakamboitika makore aivhotwa tinoziva murehwa maramba pfungwe ine vanhu vakasvika kuma37,000. Kubva kwamurehwa kusvika kuHarare I think pane about, if I'm not mistake, to 450 kilometers kusvika muHarare pa head office ye polling station. But kana takuno ku South Africa tazovhota isusu handitika. Tavhota mavhoti edu paachasvika ikoko.
Hello, caller.
Bhozi Chitunguza ine vanhu vakawandisa vane 10,000 vakavhota. Murehwa muramba pfungwe kuri zevhoko kwakabuda 37,000. Saka vanhu ivava vazokwanisa here kuzochinja mavhotsi anenge achizobva kuno kudiaspora achizoenda kuZimbabwe kwaanenge achizosheredzerwa?
Aiwa, mubvunzo wakanaka.
Kutanga iwowo wepiri, vari kuti hongu ichokwadi ZANU-PF nambozo vachitaura kuti yakahwinya. Yakahwina jira seichiomesera vanhu vacho vezanupf vavhotera. Kumashopu hamuna marizevha chaiko chaiko kwavanoti vari kuhwina ivo vezanupf. Vanhu ivava vari kutambura havasi kukwanisa kana kutenga sauti, havasi kukwanisa kana kutenga shuga, havasi kukwanisa kana kutenga usari kuti vadye nyama pamwedzi gamazuva anoverengeka. Asi vachitiwo vakavhoterwa nevanhu vari kudi kuti vanhu ivavavo zvavakavhotera ka vaitiwo zvinhu zvirarame zvive zvakanaka. Ende kana vachinge vachindipindura ngavarege kuda kunzvinga nenhau yemasanction, because ivhuria riaka vanhu vanorima magadheni vanoita sei, hazokurimisa zvacho nanafetiraiza hazviko. Saka ngavarege kuzopindura vakandipa chinangwa chokuti masanction.
Aiwa,
then chetatu ndechekuti ikozvatiwa nemadonors. Zvaendeswa nemadonors izvozvozvo ndo pavanenge vakusarura kuti ava ndeveMDC havafaniri kutambira mbeu. Asi handi hazvina kubva mumaoko echi yepato ravari kumirira iroro zvabva kune madonors chevanhu for example vakawirwa netsaona yemvura yakapfuura iyi zvakasvika pakuora vachizviti ava vakasapota MDC ava ndive ZANU-PF ZANU-PF ndovanowana hazvina kubva kuZANU-PF vanongodi kungopa vanhu semabetsero avakaita madonors vachibvisa mari vachibvisa nhumbi vachibvisa zvokuvakisa ungovapa zvakaenzana zvavo izvi mai zvevanhu vakavhoterwa manje vozoti izvi ndezve ZANU-PF ndovanozvidya bhozi ndovakaita kuti tive tiri mupower asi iye zvinezvi munhu wese ari mupower hasina kuvhotera ZANU-PF neakavhotera ZANU-PF vari kungotambura zvakafanana
aiwa
minisa ivo vakaenda kuZimbabwe ivo vari kuenda kunotenga maok chinhu chavari kuenda kunotenga maok chinenge chine mutengo wakakwirira asi vakavhotera futi ZANU-PF.
Aiwa, tinokutendai hanzvadzi. Ii, manyatsowana mukana wokutaura mapoints enyu matatu. Tinokutendai, tichazotora zvamataura tonobvunza veZANU-PF tichinzwa kuti vanoti chii nezvamataura. Muve nezuva rakanaka.
Tinotenda.
Bye bye. Star, you heard there, I think we had a caller who's listing some of the things that he wants taken care of. He was just asking that, you know, there's a lot of discrepancy when it comes to food distribution with, you know, people that don't support ZANU-PF not being able to access. So I've said to him, okay, we'll take your concerns and put them across to the ZANU-PF people.
That's interesting.
But we have my Lynette Karenye back. I know your caller said something, if you can recall. He said something about the opposition, that why are they only visiting urban areas, I think I heard. I'm not sure if he said it in Ndebele or English.
Yeah, he said it in English.
So Mai Karenye, taona pane vambofona pana pawanga vari kubvunza kuti muchaenda here kunoshanya kuzvipatara zviri kunze kwenyika kumaruva uku, kunze kwetaundi kumaruva seMDC.
Hongu mavhelasi, chirongwa chatagara tichiita. Kune avo vakamboteerera zvepastudio 7 pano, takamboenda kunezvipatara zviriko. Mukatarisa patakaenda kuLupani, takaenda kuhospital, tikasvika tikaona ndopaya patakaripota kuti kune zvinhuwo zviriko zvisina kumira zvakanaka. Ikoko ndokune ishu yemachild marriages. Vana vazhinji vari kuzvitakura vaine 14, 16, 18 kumatebeleland north, endi varipo pakugarira muzvipatara. Tiri kuona vachitaura vachitambura chero necotton wool chairo havasi kukwanisa kuriwana. Vazhinji vacho pavanenge vachisununguka, vamwewo ndo pavanozosvika mukufa nenyaya yemaages. Mukatarisa kusilveira mission, takambobuda zveipo pano pastudio 7 president vedu vacharumisa vaenda nesu kusilveira mission, tichinoona maexpected mothers achitaura kuti ukaitwa operation uri kudiwa 150, which means mukadzi ari kureserva akangonzi operation zvoreva kuti asununguka hasi kukwanisa kudischargewa kuti aende kumba. Mishonga kuzvipatara ikoko hakuna. Saka chirongwa chagara tichiitwa ende chirongwa chatucharamba tichiita kuti tione kuti tinobatsirana sei nevanhu vedu, uye nekuti tizame kuita shame the government kuti vaone kuti munoenda imi mukarwara munoenda kunze kwenyika nekuti mune mari. Ko isu tisina, ko vasina mishonga yekutenga vanoita sei? Ivo pachezvavo vari kumusoro mupresidenti vanoziva kuti vakarwara vanoenda kunana China, vanoenda kunana India. Ko munhu ari kumusha rural woman zvake, sekuru vari kucholocho, sekuru vari kuLupani, vanorapwa sei? Nekuti havana kana chekubatika chekuti vabate cheuviri chekuti vabhadhare mari idzodzo in US dollar. Saka chirongwa chagara chichiitwa naadvocate Nelson Chamisa, chavanoramba vachienda kunoona situation kuzvipatara zvedu, vamwe tichitoona kwatinokwanisa tichibatsira. Nekuti tapedza kutenderera kudaro, munonzwa mwoyo wetidzi, munonzwa mwoyo wokurwadziwa kuti dai Mwari apindira kuti zvinhu zvione kufamba muZimbabwe.
Aiwa, bata yenyu makadaro timbotora muteererista.
Yebo ke, sezwa kuti silo mlaleli ecingweni mbane sixoxa laye.
Hello.
Yebo, linjani?
Siyaphila mama, linjani ndani?
Hayi, siyaphila mbane, sikhuluma laye.
Ukhuluma lo Scott Mpofu Plumtree.
Yebo, kunjani khona ngapha Plumtree?
Hayi, Plumtree kulo moya, umoya wakhona uyavunguza thuli. Ha, kunzima.
Ni ungasinika ke umbono wakho ngalolu daba?
Ya, mina ngakhulu ngisendabeni yamadokotela.
Mhm.
Ya, ngifisa ukuthi ngibe kwazi kahle kahle ngamadokotela ukuthi amadokotela nxa esithi wona bayacela afakele imali.
Mhm.
Amadokotela ngabasebenzi njengabasebenzi bonke abakhona ezweni angithi. So nxa ngingumsebenzi ngisebenza mangilanda umqhashi wami ngifika ngithi kumqhashi wami ngicela ungifakele imali. Ngiyabe ngiyibona imali engiyifakayo ezweni angithi kukampani. So the third with amadokotela wone njengoba esithi acela le mali bayayibona inyanga kumbe ngenyanga ezweni ukwenzela ukuthi sibancedise lathi sikwazi ukukhuluma lo hulumeni ukuthi hayi abantu laba phela imali abayifakayo isinafu ukuthi ngabafakele imali labayifunayo.
Mhm, ngilethemba lokuthi konke lokhu sokucujungiwe ngoba bahlezi belemhlangano lapho abahlanganisa khona amakhanda bexoxe ngalolu daba. Njalo siyananzelela ukuthi lanxa kungenziwa lokho banengi njalo abanye sokulenhlanganiso ezimbalwa ezithi lazo zizakhalala umsebenzi. Ababalisi abafundise emaphandleni bathi labo ngomvulo abayi ezikolo bazalandela labanye. Pho singalandela lelo cebo linganceda yini?
Angithi zathi senzele ukuthi singabahlali seZimbabwe sibancedise.
Mm.
Sikwazi phela imali engeniswa ngamadokotela ngomnyaka imali engaka kanti why uhulumeni engakwanisi ukuthi abafakele le mali abayifunayo.
Mm-hmm.
Besithi ake lihlale lawo phansi amadokta kwelilanga labo libanike iplatform bekhulume bethu ukuthi thina imali esiyibona siyifake ezweni imali engaka.
Mm-hmm.
Kodwa siphiwe imali engaka.
Ye, kodwa izisebenzi zikahulumende ikakhulu khulu kabafaki phela imali elizweni. Bayilapha nje abantu nje bese behola imali njengezisebenzi zikahulumende. Njengokuthi umbalisi nxa ifundiswa umntwana eklasini uyabe elethe imali elizweni. Angithi ulethe imfundo, odokotela labo baletha ukuphila nje ebantwini.
Yayizinto eyishoyo mama, kodwa masikhangele lesikilo kathesi impilo nalesi iphilayo. Ikhona yini imali elizweni esilayo eZimbabwe?
Yikho ke la umbuzo ohulumende. Nilethemba lokuthi kanye kavuma ukuthi imali ulayo uyifihlile kafuna ukubaholisa. Wena uyathemba ukuthi akhona amaqubaqubu imali ya abekiweyo kwenye indawo uhulumende?
Akula mali kuleli lizwe. Imali sasiyisebenzisa imali eya kwamanye amazwe.
Mhm.
Imali yethu eZimbabwe asilayo yena leyo ukuthi kufanele siyisebenzise kathi ama-RTGS lama-bond note. Asilayo, ikhona yini imalini esilayo esingathi nansi imali esilayo eZimbabwe le 100 billion yama-bond. Asilayo.
Ye, besatsho yena leyo phela. Besatsho yena leyo phela ngoba yiyo esebenzayo. Kodwa ke kwenzakalani khona ngapho ke ePlumtree? Liphethe njani intengo yempahla? Njalo lesibhedlela kunjani?
Ya intengo yempahla yona ikhuphuka nearly every day.
Mhm.
Sinje nje thina kule mango sikuyona. Ama RTGS kuzini lesi sizifato lesebenzisa wona ama lokho union ale ama eco case and stuff. Ikhesi ukuthi ube layo kuyabe kuzini.
Ye, usemaphandleni umbe edolobheni?
Mina semaphandleni emakhaya sizona lana kuthiwa yithi sivoteli izani ziwine sibili.
Ngongaphi?
Mina semango Plumtree.
Ye. Ye, abantu manje khona ngapho baphila njani? Intengo yempahla iqonga njalo nxa lokuvuna bevele bengabanga lesivuno esihle. Ubenzi kwenziwani khona ngapho?
Siyaziphilela nje ngakudala ukuthi khona kwana sekutholile emasimini. Kodwa zange sithole litho ke okungako emasimini. Siyabe sidobhadobha lokhu lalokhuyana. Indlala ikhona sibili kodwa nje siyaphila.
Ye, njalo umango lo abantu bakhala kakhulu ngamanzi. Lokho lukhona lolo hlupho yini ukuthi bahambe imango emide kuyathola amanzi?
Luningi kakhulu ke lolo, linzima, luthwalisa abantu nzima. Abantu bazama ukuthi mhlawumbe bethole amanzi emadamu, amadamu asela amanzi, izikotsho sezilutshwane ziphuma amanzi.
Mhm. Hayi, sibongile ukuxoxa lawe, sizwe umbono wakho kulolu hlelo.
Ngiyabonga.
Ye, libe lange lihle. Yeah, that is a caller from Plumtree Rural. He's saying the situation is tough there because remember there wasn't enough harvest during the last harvest season. So mm-hmm. he's saying coupled with the price increases, people can hardly afford a meal because of the situation.
Okay.
And I actually spoke to someone sometime last week in the rural areas. They have suspended that program where people could buy some groceries using maize. They are saying it's no longer, people are no longer accepting that, which makes it difficult. But most are saying they don't even have the maize to begin with. So the situation in the rural areas is, seems to be equally bad.
Yeah, let's take a caller. Hello, caller. Hello? Vabanda makadienyu? Hello, caller? Vamkoma Victor muripo iripanare? Hello, Mkoma Victor? Maybe Mkoma Victor vanesa nekumira asi regai tendezve kuna amai karenye kana muchiripo panare. Hello?
Hello?
Ehe, tiri kutaura nani?
Tiri kutaura nani?
Hello, caller.
Hello.
Hey, taurai tinswe.
Ndii Mkoma Donald.
Okay, Mkoma Donald, zimai volume yenyu ikoko because nduku zvinzwa ikoko.
All right, ndichete mavhela. Mavhera sei na
Aiwa.
Na mai lide tikareny.
Aiwa, munogona kutaura nawe ibva imangoti gagaga Mkoma Donald.
All right, maita basi. Regati tende hangu honorable. Hava kuzvino vanda vazva vachiri MP kuzvino vava vice president. Regati tende vice president.
Amai karenye muripo here apo?
Oh, ndiripo magadi yenyu Mkoma Donald.
Ndinofara chaizvo tete, ndinofara chaizvo. Ndidangu tenda nezvamunoita nekushandira nyika yenyu. Ndinorangarira chose pamaimboita zvendo dzichinda ku America musarudzwa. Kwete mungu sarudzwa, kwete mungu famba, maito sarudzwa hozo, kuzi mnu mirira madzimai koko pa mimwe mitangano ya kare, vakare.
Ndizo, mungu
wana mingi
ndito lini, mungu wana
mingi ndito lini, mungu wana mingi ndito lini, mungu chokuti wana nika yetu ino hufano kuti wana varimu havana zivo, varu kuitunga mira pari zina havana zivo. Havana zivo kupraya zina zine basa ni zina basa, wana ngoti zinzese zina ni basa ni sende zunga sana aro tikana moto dzinodhura kukana vakatenga ambulance moto ambulance inongova moto inongova divai wakana nongo modify wakana kwanda ngo tenga yongo fitwa zvinota kuti moto iyi ambulance but ino vanotenga moto dzinodhura kana sezvuka pa kuti ko muzvipatara vakutanga kuti masanjeni ko moto dzavo dzima range ane kwachitengerana ma range rover ma benz havazvioni zvasiya nei
Aiwa,
ndinoda kugira ndege vachinoenda kuSingapore, asi zvinongoshamika kuti munhu unozonoshayikira kumwe. Asi uone nyika yako, kwende kuri kuondonga kwese kwa kuti wozoenda kuChina, India, wakuita kugachidzanwa, asi zvinonyadzisa.
Ndizvo
zvo. Kuadmita kuti makakuma, makauraya health system, nemusi munogana nemungozoona takauraya nyika. Saka tingokumbira kuti murambe mujingo wadzosa mutrek, tinoziva kuti vanhu vakaoma musoro. Asi tiraiye nezvapose kwamunogona napo, sekuita kwamunotoita ikoko. Zvino pati dzimwe nyika dzinoona kuti imi muri kushanda penyu muri kuita pati yenyu muri kupleya asi ivo havo vanhu vasingazwisisi tinozviona nyange nesu sevatedzi sevatsigiri venyu tichiona kuti muri kupleya roo yenyu chaiso sezvazvino pangwa kunge zviri vanhu vasingateereri chete asi zvino pangwa kunge zviri pachena nokuti kana uchizondokwirawo ndege uchinda kunorapiwa kurapiwa kuti wava musoroka zvinhu zvinongonyadzisa ivo mune nyika muri vakuru munyika menyu kuyakonzerisa kuti musagadzisa health system yenyu inakiti.
Aiwa, mashoko makuru kuti Mkoma Donald, tinokutendai. Amai karenye mamuri kutaura imi kuti muri kuuya iko kuno kuAmerica, muri kuuya rini uyezve muri kufambira chii? Hello?
Mari.
Taura yenyu?
Ndati pandichauya ikoko ndichauya kuzoona kustudio kwenyu wozoisa nyaya yacho pamhepo.
Aiwa, ndizvozvo. Bata yenyu makadaro timbotora kola. Sa.
Yebo ke, nguva nesixoxa laye ecingweni.
Ngukholeni Dube kweHingwe lapha, ePlumtree.
Okay, ha lamhla abantu bePlumtree basifonela ngempela. Yebo ke, ndingasinika umbono wakho ngalolu daba.
Hai tena silodiwe lukuru wa kuru ngapo. Hai tena vela. Hai sese wato ngasati silasiwe ngapo vela. Hai silasikile ngapo tena vela.
Ute isi piska bogus?
Siko Hingwe.
Oh Hingwe. Kungani usithi kungani lilahlekile khona ngapha?
Hayi vele thina asibone lutho vele hayi sihlezi nje emaphandleni ngapha vele hayi asibone lutho vele hayi akula lutho
esilubona. Aliboni lutho olunjengani? Linxa liha yebo kuyini lingakuboni?
Noma ama-dollars lawa vele kasazi thina ama-dollars nalawa vele akhulunywa ngawo.
Kodwa nxa umuntu kuyikuthi uyahamba ebhanga ke ibhenki ukuthi ayidinga imali yakhe uyayithola yini kulabo abasebenzayo njalo lalabo abathengisayo bayathengela impahla zabo yini ukuthi beyibambele imali.
Imali vele akutholakali imali lapho eplumtree vele hayi isizwe sikhala bekhala nje sithi ikukhitshe nale yawo le hayi vele siyakale mama abantu la. Manje kokumbelela abantu emabhenkini lapho becela ukubathengela manje hayi kwayini kuyahlutshekwa ngapho.
Ye manje liphila njani khona ngapho abantu badlani lani liyazibona impahla ezidulayo kuyini elikwenzayo?
Hayi sengasenzi kuto zitshona kuthiwa kuyasetshenzwa emasinini la kusetshenzelwa nalo mungu nyana vele lakhona abantu bakhona abangeneleyo mhlawumbe uthole kuyithiwa balutshana bangakhi mhlawumbe lapha emakhaya esigabeni kuphela kuyitheni ngakhi ngakhi nje kuphela hhayi akulalutho elidliwayo ngawo.
Kanti abantu sebeqalisile ukulima?
Hhayi akukalinywa
akulalutho. Ngobe mangaluthi emasimini baya besenzayo
baya bebiyabiya nje kuphela
ukuthi bayalungiselela. Manje laphana sasibona kulezi inhlelo ezithize ezazinika abantu kudla kanye lolunye lukahulumende ukuthi asebegogile labantwana abancane baphi ukudla abazintandane liyakele kubone yini khathesi lokho?
Ababaliweyo nje kuphela ababaliweyo bambalanyana nje kuphela bangenayo.
Oh kodwa bakhona abakuphiwayo?
Ababaliweyo nje abalitshwani.
Yebantu. Hayi kulungile sibongileke ukuxoxa la.
Kakhulu mama.
Yebo uhlale usichayela ke ucingo. Isikhona. Yeah, that was our caller from Plumtree saying more or less the same thing. They in the rural areas they don't have much. He says they can hardly access cash for their daily transactions. Yeah.
It's so sad, but I'm liking that today we were able to hear, you know, the voice of those in the rural areas, you know, really articulating on what's going on in the areas. But just to read a few comments from VOA, Shona, there's Elijah Mashi, Varipanapa, Tabitha Manyoni saying, please call me. She's one of our top fans on VOA Shona, so we are trying your call to call you Tabitha Manyoni kuti mupinde muchirongwa. Tombozukira kuna mai Karenye murikunzwa nyanya varikutaura vari pano varikutaura kuti matambudziko akawanda munyika kutarisa futi nenyaya yekuti mari haisi kuwanikwa nezvimwewo. Ndezvipi zvimwe zviri kutariswa nemadzimai pari zvino munyika?
Madzimai zvizhinji zvavari kutarisa ndezvekuti mavelas. Kana uri munhukadzi unomuka uchitsvaga cheuviri kuti uchengete vana. Vana vaende kuchikoro vadyawo chaunoti at least vanoenda vachinosustaina kuchikoro. Asi cash haisi kuwanika. Tina vana mai vakura mapengineers. Mari yavo iri kudyiwa iriko kumabhengi. Vari kuuya vachirara mumabhengi. Mari havasi kuiwana. Mukatarisa mazuva maviri mashoma apfuura aya. Takaona vana gogo vachiitiwa sekunge vana vadiki vachiti vakaendeswa uko voenda kureserve bank vodzorwa. Mari idzodzo havasi kudziwana. Vapiwa mari yacho iri kutengwa item one chete. Saka zvakureva kuti vana mama ivavo vana gogo ivo vakura vazhinji vacho ndo vakuchengeta vana nherera dzakasara. Munoziva muno muzvirwere zvakawanda vana vazhinji dzakatara dzama childhood families. Vana gogo ava vapiwa ka $60 ikako kari kutenga chete 10 kgs yehupfu zvoreva kuti madzimai vari kutambura mustreet macha mavelas muri kuona mari nyowani ma$20 ma$50 ma$10 ari kutengeswa mustreet muridzi wemari idzodzo ndiani zvoreva kuti vakuru vakuru vehurumende ivo vari muzanupif ndivo zvemamoney changers varidzi vemari nekuti vakomana vaya vatinoona munanafoti vatinoona nana moto moto vari kutoshandira ivo vakuru vakuru vezano zvoreva kuti havana chavanokwanisa kuita nekuti kurarama kwekuti kwatiri kuita tichitambura ivo ndokuinjoya kwavo kwavanoita saka munhukadzi ndiye ari kunyanya omerwa neupenyu mwana akabva kuyunivhesiti haana basa mwana ari kuattachment haana mari yebasfe basfe yakubva kuchitungwiza kuti uende kuharare waakuda 10 RTGs ukamautipulaya mari iyoyo mari chaiyo chaiyo yemunhu ari kushanda haikwanisi kurarama zvakanaka zvoreva kuti hurumende yedu haisisina basa nemunhu nekuti dai vaine basa nemunhu maiziva imi mavhenasi kuti ticha aienda achinotera chikwereti on 0% achiisa masofa achitenga midziyo achitenga chero motokari chaiyo mupurisa the same musoja ndizvozvo but vakuru vakuru ndo vari kurarama isu vepasi nevanhu vazhinji ruzhinji rwezimbabwe vanhukadzi iyiwe chimbofunga mavhenasi kuti pamba kana mai vaine vana vatatu vanoda masanitary pads sanitary pads mavhelas kune vana vamwe vaya vanoreacta vanotenga maowe iwayo masanitary pads ari kuita 25 RTGs zvoreva kuti maivavo vari kuda 25 RTGs multiply by 3 pamwana zvoreva kuti its about 75 RTGs multiply by 3 muchifunga kuti terural mother asingashandi zvoreva kuti vanhu vakudzokera pakare kare paya pekushandisa zvinhu zvisingakwanisi kushandisiwa vana ivavo vakupedzisira vaane cancer
Honorable, regai ndimbokubatsai ipapo. Tine makolas 2 akamirira. Regai tivatore vamwe vangada kunge vari kutaura nemi. Regai titange nemudzimai muzvare Tabitha Manyoni. Pindai muchirongwa tinzwe mafungiro enyu.
Hello, Murise.
Aiwa, tiri wadi, taurai tinzwe.
Ini ndoda kutanga naamadhon chiti aiwa apa mashoko kumberi. Uye zvenchiwa kudzoti aiwa isusu tinokutsigirai. Inde kumusha kwangu kumakonde uku. Vanokuda zvisingaite vanhu vemdc demuchimbovatsikawo vedu vekuzi mafanza nongoti isusu hativazivi vanhu vacho tinongovavhotera but hasatambovaona saka nati zvandanoti nhasi vemdc atiopfiye pamhepo ndationi chivaudzo tikwanisiwo kumusha kwedu mumbouyawo vambokuona iyo kuzi vanongomachemberani vachingota kuti mdc imotongwana nachamisa hatimuzive saka nati madha mukambotiwo mukanembosvikiwo kumakonde after chinhoi kune vari kukudai zvisingaite ikoko mafanza akatokumirira isingaiti hakutombonora zano hakuna munhu anotomboda zano vese nongoti mdc chete saka ingosvike mungotorawo mashoko ekungovafadzawo chete kana kungovaonawo kuti vanhu vagofara uyezve tinongotiwo tanzwa nenzara mekarenyu nzara tinire hangu muharare but mudhara chamisa demamboodzo kuti mafanzi enyuka anzwa nenzara demamboita plani kuzi magunduru aya hapana zvaari kuita ine futi zvikutaura namatema dada zvotanziye tinoenda musi 25 kunomacha zvemasanctions bodo hatiko ko kungavaende so hatisusi tori right nenzara yedu ngavaendi bcause isusi patinoenda nomacha tichipinda mutaunoita demo vanotidzinga vachiti hatidi kuvanhu vanoita demo saka tinozovabatsira pamasanction netakamira sani ngavaende vazvimiririre tione kuti vachamabudisa here isusu zvemachinja ngasiyana nezvo uye ndoda kutora kuti dei vadiweka mambotibatsirawo patransport chikafu mapeya edu haasi kungokwira tinongoramba tichingokwidzirwa chikafu mapeya haasi kukwira saka mimiwo ndongotiwo vakuru muri kumusoro ikoko miraiwo veduwe titireo plani tanzwa vana venyu tanzwa tiri kumira nemi pamavhoti asi timiriireiwo tanzwa kwatinogara tizvo zvinonzi vemayadi ngavahuri 160 kana nemiwo munozvoonawo sei pamunoendewo parliament muvabvunzi wekuti 160 yamba make kaziyambe anoodyi here 160 iyoyo mumubvunzi kuti zvakatotaurwa nemafanzi yedu kuti tiri kurwadziwa kuti inganzi 160 chokwadi ndine vana 5 tiri kurwadziwa vedu timirirewo nechipatare zvi tiungorwara but hatina anotirapa tokumbirawo mutiudzirawo magunduru aya kuti taneta navo ngavatisira chamisa atonge
tiiai munangagwa vasaende kuchipatara vanotipa stress vozi nai munangagwa vanenge vachienda kuchipatara toongororwa gomarara havatipi mushonga saka vasatipe stress Doone kwa ndile gomarara inini. Dotaza kurara ndinora tuka nei pasina mshonga. Please, maimunangwa kwa vasaende ushipata.
Vana manyoni manje mauya nguva yako jikana na pana pandofunga tasarwa ne 30 seconds ya ito mai manyoni. But bata imakadaro, Esther. Our time is really running down, so maybe say a few things.
Yebo ke sibonge bonke abasixhase kuhlelo lwethu lanamhlanje lapho ke besihlaziya ukuthi umomolo abantu abantu bathwalise nzima wezomnotho welizwe uhamba njani ke abantu sesizwile bonke ke ukuthi kunenge okubahluphayo emadolobheni lemaphandleni njalo bebesitshela ukuthi emaphandleni kunzima kakhulu ngoba vele lesivuno besingasihle ukuthi ke nxa besiyemavinkilini le ntengo layo ayiqaleki okwenza impilo ibe lukhuni kakhulu. Sibonge njalo labo ke ababesilandela kukhasi lethu leFacebook. Sidibaneni njalo ngeviki ezayo elivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Would like to thank all our valued callers and also our guest Lynette Karenye, the VP for MDC led by Nelson Chamisa, for having been our guest, and all those that were following with us on VOA Facebook page. Yeshona, please like our page and continue to share. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington.